Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wemugovera kukadzi 29 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumusha weSt Mary's kuchitungwiza moita bata murefu bata mupfupi pakati pevechidiki veMDC nemapurisa. Vamwe vechidiki veZANU PF vanofungidzirwa kuti vasori voedza kuda kunovaka musasa pamba pavatendai BT. Mutungamiri weZifa otaura nezvenhandare dzenhabvu dzakanzi hadzina kukodzera nesangano rekafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mumusha weSt Mary's chitungwiza nhasi maswera muine bata murefu bata mupfupi apo vechidiki veMDC vanga vachirwisana nemapurisa anodzivirira mhirizhonga afumubata jongwe nemuromo akananga kumba kwemutedzeri wasachigaro webato iri uye vari mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nerimwe sangano rinonzi Zimbabwe Concerned Citizens Forum ekuti nhengo dzaro dziri kuda kunovaka musasa padzimba dzevatungamiri vebato reMDC vanoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, mumwe mutevedzeri wavo vatendai BT uye vaSikala vachivapomera mhosva yekukoka zvirango. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatenda kuti muchitungwiza maita mhirizhonga.
Chokwadi pane mayutsi vafamba vachipisa mataya vakapwanya bhazi rezupuko windscreen vakatorera vamwe vanhu macellphone, saka mapurisa vazoenda vakasunga vanhu 11 vari imoko yemapurisa achitaura kudai. Uye tinokurudzira vanhu kuti vasaite ruzha kana vane zvichemo kana vachiita zvinhu zvavanoita zvese, ngavatevedzere mutemo kwete kufamba vachirova vanhu vachipwanya zvinhu.
Tabatawo vaSikala Mbune kuti tinzwe divi ravo.
Mapurisa ndoamuka nhasi mabapedza kuuya kusvika pamba pangu kuzondizviringa ipapo. Saka vasvika zviripo ndicho kuti ko vanhu vati ko imirioti mavakazara kudai muchiuya pamba pavaSikala chanoita chii?
vaSikala handivo chete varara vamire vachitya kuitwa kanyama kanyama. Munyori mukuru webato iri vatendai BT vanotiwo pane vamwe vanhu vamboedza kuda kuya kumba kwavo nhasi. Vachitaurawo nestudio 7 vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum vataurai kandishaya vati vatungamiri veMDC ndo vakadaidzira zvirango ndokusaka vari kuronga kuenda kunovaka misasa kudzimba dzavo.
Saka we have now realized kuti kana uyo akamisa mari yaifanira kuraramisa nyika yese, which means either iye ndiye akapiwa mari yacho kana kuti ane imwe source of fund inomuraramisa iye. Ndoyaakunzi nemacitizens taakuuyawo mukoma tizombogarawo kumba kwenyu tichidya zvamunodya tichirarawo pamunorara tichitsvagawo maschool fees kwamuri, nekuti mune imwe source of funding yakakupai kuti muclose yaifanira kudyiwa nemunhu wese. Saka hezi demonstration vaenzi varoda kungoenda kudzimba dzacho.
Asi zvanhasi vakandishaya vaudza Studio 7 kuti havana kunge vatumira nhengo dzavo kuenda kudzimba dzevatungamiri veMDC ava.
Ndo urongwa hwatombomira nekuti hwapindwa nehonye iruda kukonzeresa violence inova ivo pachavo vakomana vasarudza nzira yekuzviprotekta nayo vaona kuti bheta vafanoita violence vega. Vafunga kuti macitizens akapusa zvekuti achaita dance according to their tune oenda kudzimba dzavo votanga kurwa mafactional fight MDC vachishandisa macitizens. Saka macitizens vevi discovered kuti no takuda kutoshandiswa nevanhu pahondo dzavo kuti vazviprotekte ende kuti vascowe mamaxims ya political party.
Vabiti vatiwo zviri pachena kuti vechidiki ava vari kushandiswa kubva kuofisi yemutungamiri wenyika chaiyo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanqube kana mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Asi mutedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Iwayo ndanonzi Manyepo. Nekuti kana iri nyaya yemahuman rights nenyika dzinotonzi ishamwari dzeamerica asi dzine mahuman rights records asingatauriki vanotsveka vanhu misoro vasina kutongwa vanovharira vanhu mumatirongo vasina kana kumbobvira vaendeswa kukoti izvozvo tine nyika dzakasiyana siyana hatingadi kudzidoma nemazita asi dziriko saka nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kuimprova pamahuman rights yoita maeconomic nemapolitical reforms ndeyemanyiko.
Vanyati vakurudzirawo mapato ose zvematongerwo enyika kuti aedze kutaurirana pane kuita zvetsvimbo mugotsi. Kunetsana panyaya yezvirango uku kuri kuuya apo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo nemamwe makambani avo vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrian Kagoro vanoti vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki vanofanira kutanga vaongorora kuti chii chakambopa kuti zvimwe zvakatenderanwa kuti zviitwe pavaive mutongigava muZimbabwe zvizadzikiswe. Vambeki ndo vakabatsira kuti muZimbabwe muitwe hurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Vanonzi vane chido chekuedza zvakare kuyananisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi vaMnangagwa vanoti nhaurirano dzinofanira kuitwa pasi pePollard iyo yakaunganidza mamwe mapato madiki kuti vaite nhaurirano. Asi vaChamisa nekune rimwe divi vanoti Pollard kupedzera hoko padehwe retsindi uye havasi kuzopinda muhurukuro dzePollard. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vaKagoro.
Ndofunga mamiriro akaita zvino anenge achida kuti titsvake nzira yekuti vanhu vataurirane vagare pasi tipaitwe hurukuro yekuti nyika inogadziriswa sei. Asi vaMbeki vane nhoroondo yavo.
Munoreve apa vaKagoro?
Ndo vakambova mediator pakati peMDC nezano muna 2008 pakazoitika yatinoti government of national unity or inclusive government. Zvichireva kuti hongu vane experience asi techida kuziva kuti vane chidzidzo here kana kuti zvidzidzo zvavakadzidza nezvakaitika pamusoro peinclusive government. Apo ndirikureva chibvumirano chachaitwa neboka raMDC nerezanu PF. Zvizhinji hazvina kumbobvira zvaitwa zvazvabvumirano. Zvichireva kuti vaMbeki vasati vatanga kuda kumidhieta vanofanirwa kuongorora kuti nemhaka yei takakonewa kuita mareforms angabvumirana muinclusive government.
Asika iro bato rezanu PF richitungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti nhaurirano dziripo dziri kuitwa pasi pePollard.
Mamhanyiro avari kuita vakananga kusiriku direction yavananga haisiyoyi nekuti nyika yevakwe nezvavada kuita. Ndosaka tati isu ngavagare pasi vataurirane semapolitical parties neMDC haikuona kungokoro kunotsvaka vanhu vanoti naimi unouya kuti munhu ukatora mavhoti evanhu vese vada kuisa muPollard. Handizi ngosana moya hamu uyu mujuri hamu manyika hamu ningi wotora vasara vacho woedza mavote 40,000 atokone aninginge havasvika 100,000 right woti all right ndo vanhu vamuri kuti tichagara pasi toita dialogue nava vakamirirani vamwe vacho vakamirira vanhu hamusvika kutaura navo ndokuva chituta kwakawanikwa nambuya vangu kuya kuti unoda kutaura nevanhu vasinga kubatsiri nechii
ko vepolad havasi vana vezimbabwe here vanganzi havakwanisi kugara patafura vachitaurawo mamiriro akaita zvinhu munyika
hatirevi kuti havasi mazimbabwens aiwa tongoreva kuti kana muchida kutaura neruzhinji rwezimbabwe chiendaizvi handiti machechi ati huyai titaurirane makaramba kuendako dai manotsvaka vamwe vanomirira vanhu vanamuzvina bhizinesi vashandi vekulabor vematrade union mayouth vadzidzi munyatsogara pasi motaurirana navo
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vabrian kagoro vanga vachitaura vari parunare kusouth africa iko zvino tochimboenda kuna marvelous muchanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti women's forum
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya huye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana-siyana vachitaura ivo pamusoro peurongwa hwehurumende hwekuti vavhure zvitoro mumakamba emasoja neemapurisa ekuvatengesera zvinhu zvakachipa regai titange kunzwa kubva kuna muzvare tabheta manyoni vari muharare
inini hangu handionese zvinhu zvakanaka noda kuti zvinhu zvese anokoshesa masoja ndikuze tite mazezo zvautora zvemusoja ndichori nemusoja anotoshanda kubharake akatondikureta 50 years achitindaomerwa nehupfu nechikafu chemumba ndikamupa ezvinozvi kuti andibhirire mari akutonesa akuzotabhanda kwanemeiwana ndekutotanga ndatombochatombotanga ndakumbira kubata saka inini aminotika vamunangagwava nazisi nevanhu ndofesi ndoda kutanga kuita noda kwokuti kana vachireva kunosira masoja mashopsi kubharaki nemapurisa asi pamavhoti vavanovada kuvhoterwa zhinji rezimbabwe vari kuedza kudi saka isusu tikuti hatishande kugavhenmendi hatishande kuchipurisa hatishande kuchisoja zvasati tiri kunosirwa mashopi tonzi titenge kunodhura noti hatina basa tinokosha nguva yemavhoti hazvinombonaka ivo vamutuli vakutaura izvozvo ndovamwe kuti vakauya vakaparadza mari yaishanda munyika tobvovaisa mari yavo kubhondi nhasi tobve zvinorwadza tanzi mashopi tumaendisa kubharaki kuti rwadzisiwo kwakaita sei kuvindi vachitiona senge tisiri vanhu inga tisi tiri vanhu tinovhote ngavo and tinotovhota darika masoja ivo pane vanovhota masoja anenge akarindira vanhu havasi vanopinda mukuvhota vanozonovhota pati zoti vanovhota here kana kuti havavhoti zvi zvinotirwadza mezvezvi ndada kuzoti hupfu tekunokwa ndinogara hausitiwanika kana uchinge wawanika uri kuwanika uri pa220 karenda ndiye ri kuwanike murungu wangu ari kutengesa hupfu murungu wangu ane prize but isuso tinomushandira but anotitengesera hupfu andozoti ini hasikupa muchikwereta ndikuda cash and hakuna chemahara kuchinoize chokwadi zvamataura ndakaendako kana kusina chitupa utenge
dai maiwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chii
aini ndemoti hangu vamunangagwa vadema ngoti ndirotisi kwazi tese tiri vanhu vamwete tikuona nhamo izvozvi kuti hanze nekusheya hupfu transport izvozvi kukwira chiko 25 bond panhu panofambwa kunangoti 3 minutes transport kusodza 25 bond hanzi mafuta hasikuwanika tikutenga kumikoto nema20 years pe5 liters saka taakuita ziripo zviri kuti rwadza tanongodai vagadzirisa nyika amenoti nyange kuri kutaurirana kwa
tonzwazve kubva kuna vamanyoni vari muharare
kusvitupa kwacho hakuchawanike zvitupa kwena mapasipoti mapasipoti kwacho hakuchawanike mapasipoti tiende kuhupfu kwacho hupfu hauchawanika tiende kumafuta 2 liters nhasi nhasi tee kunopinda mapitenpei ndaiona iri pa90 bond ndinoiwa nepi mari yemu tinde papawa ka eko kesh ishishamba sezwe zviri zvakamaka isina mapercent vakafurirana naye muturi yei kuti ngatise mapercent mari yetu kusumudza nyika iri kuti mari yacho tinongonzwa kuti yadiwa zvani zvo isi tora pachengo fita homwe dzakapfuma kare tora pachengo vafida vatinzwirawo tsitsere isi vati tidyai mavhege vachidya mazondo nemari yedu sishoma yacho iyoyo saka iwo varida kunonatsa kune masoja uko ndoka varida kunotanga kukavha ikoko amugabe kana muchindinzwa kwamakarara naitaura chokwadi kuti hapana wandinokusiyirai vakanga vazviona ndikatombova blame baba vaitaura munational sports ko amugabe takanovabvisa sei vakatifurira ndiyotete mavhe itisi tatitore pamabasa isu tikangoona ndege dzaakutenderera hapana chamakamboona imi muri ikoko tikati zvii zvaakuitika tikabuda kunze kwemagedhi totoona kunze kwatozarazara masoja vaakutotishosva kuti handei handei takanobvisa amugabe pasina maelections
topedzisira kunzwa kubva kuna mai jani vari kurisape vachitaurawo pfungwa dzavo
ngoma ndiyo ndiyo zvinombotaurwa nevamwe ndo zviri kuitika kuno ini ndikuona ritori dambudziko ratoita hurumende watosvika panhanho inonzi wawadhesitari nekuti mukaonawo kuti ini maijani ndine vana vangu ndobva ndaona andinawa mwana wangu pamhuri ndiyewo ndoti ndofidha iyeye pamwe ava ndoasiya instead yekuti nditopa wasina vacho zvinorei nekuti zvino mukatarisa munoka muzimbabwe kuti vanhu vaakutambura zvezvo kusvika papoindi yekuti munhu achakwanisikana kutaurira kuti ndine nhamo zvakutooneka kunge zvinhu zviri normal kune vana vakuri kukura business masoja ndiwopiwa zvakachipa wai mutivhu 7 mutivhu 7 tero asiri mutivhu 7 mwana wezimbabwe anofanirwa kuti awane zvinhu zviri nani
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz manheru ega ega nenguva dza7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Chirwere checoronavirus chapararira kune dzimwe nyika nomwe izvo zvasiya misika yemari pasi rose yandengendeka. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization raisa chirwere ichi pachidanho chepamusorosoro chekuti vanhu vanofanira kugara vakangwarira. Kusvika nezuro nyika itsva dzine vanhu vabatwa nechirwere ichi dzinosanganisira Mexico, Nigeria, New Zealand, Lithuania, Belarus, Azerbaijan neIceland. America yave nevanhu vana vakabatwa nechirwere ichi asi pasina umboo hwekuti vakasangana nevanhu vanacho kare here. Vanhu vemudunhu reSouth Carolina vari kuvhota nhasi musarudzo dzemaprimary dzebato remadhemocrats. Sarudzo idzi dziri kuuya pamberi pedzimwe dziri kuitwa nemusi wechipiri svondo rinouya dzinozivikanwa nekuti Super Tuesday sezvo matunhu 14 achivhota panguva imwe chete. Vari kutungamira musarudzo idzi paongororo dziri kuitwa kuSouth Carolina ndiva Joe Biden avo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives umo anoita hurukuro nezvemagariro evanhu.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedanho rehurumende rekubata mari inoita zvikamu 2.5% kana zvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana zvemihoro yevashandi vehurumende vanenge vachida zvavo kuti vange vachipinda muurongwa hwehomwe iri kuumbwa inenge ichizobatsira vashandi ava nekuvakweretesa mari vachibhadhara nemari dziri pasi. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMasaraure.
Tinotenda mukoma Joka.
VaMasaraure, taona muri kunyunyuta sesangano pamusoro peurongwa hwehurumende hwekubata mari inoita 2.5% pamihoro yevashandi vehurumende. Mungatiudza pamusoro pechinyuyito chenyu?
Chekutanga tinenyuto zvakanyanya ndechekuti mari inoda kubatwa imberi masevho sevhanzi, asi hapana hurukuro kana nhaurirano dzakamboitwa nehurumende kuti itidzidzise kuti ine mufungo wakaita seuyu. Zvino zvinorwadza zvakanyanya kuti tinozvinzwa pamapress conference, asi iri nyaya inoenderana nemari yedu yatinoshandira vachiita uroriwa hwavo nemari yedu isi tisina ruzivo kuti mari dzozoda kufambiswa sei. Razvino izvozvo pazvaratidza kuti zvidza zvakanyanya kwavanenge vachiita. Ndikatarisa nyaya yekubatidzwa mari isusu pataisechenda isiriyo mari yekutanga, tisati tambotarisa kuti vanoda kuishandisei. Tagara tinoda kupiwa mari dzenhasi nekuti nanhasi mari dzatatu kanga isarikana dzeidi dzinoshandiswa sei. Tinongonyanyaunzwa ikoko, imwe inenge yadiwa, imwe yatorwa nangana, imwe yatadza kushandiswa zvakanaka. Tine mari dzepatenzeni maseveni komataisechenda atobatikwa zvakare. Mari idzodzo tavane nguva tichibvunza kuti tiziviseiwo in real time kuti mari yakaudzirwa nemunhu imari, asi vanhu vari kusvika pakudzitaya vachitadza kuzokuwana mari idzodzo. Zvichiratidza kuti mangori masiga ari kudzidzatisa akusvika zivi kuti ari kuendei. Tichatamba panyaya yekonsultation dzechipiri chinonge tishungurudza ndechekuti tinonzwa kuti panoda kuvhurwa zvitoro zvekubatsiridza mainformed forces anove masoja pamwe nemapurisa nevamwe kuti vakwanise kupinga zvinhu zvakati chipei. Saka zvinotishungurudza kuti vari kugura pamari yedu, vachigura pane mari yemunhu uyu vonovhura zvitoro izvevashoma ivamwe, izvi kuda kukonzera mhiri zhonga mupublic service. Tiri kuona zviri zvinhu zvakadestabilisa sector public service zvichikanganisa kuzowanzwa kwemasevisi nekuti vashandi vehurumende vagara vachiora mari shomanei yaakuzotatangwa ichitiwa vamwe. Zvino zvinhu zvinoita kuti vamwe vashandi vazorega kuita mwoyo wavo wese pabasa ravo ravanenge vachiita.
Asika vaMasaraure, tanzwa hurumende iri kutaura kuti homwe iri kuvhurwa iyi hainei nenyaya dzezvitoro zvamuri kutaura izvi, uye mushandi anenge asingadi kuisa mari yake imomo haapindi, hurumende iri kutoisawo 100 million yekubatsira homwe iyoyo, munoti
izvi zvaitanga kutaurwa pavanhu vaivaridza minyuto yavo? Asi vakare tinoziva vanhu vatiri kushanda navo mukazi wavachitaura vachidai kazhinji kacho mari dzedu, asi hazvindi akatarisa kuti hatida kuzoenda kuzvitoro yekukombiyana neku zvitoro yachona ichazidiiti pafuti zvitoro zvavari kuvhura izvi mari dzacho zvikangeza pafuti. Inyaya yekunge pavari kuona kuti vanyange konzera kuti tsuma kwevanhu hasine nhoroondo yatinare navo, tinongoziva kuti mitoro yacho ndo urongwa hwavainawo hwekumanisidza vanhu kuti vasabdisaisa.
Imiwo sesangano hamuone here zviri zvinhu zvinobatsirawo vashandi nekuti vanenge vachikwanisa kunge vachizokweretawo dzimari vachidzosera nemutengo iri pasi pane kunge vachienda kunokwereta kunzo?
Izvezvi mari dzatiri kubatsirwa dzenasa idzodzidzizvi kana dzava dziri dzichiri kubiwa dzichiri kuedhaisiswa mabasa adzo, tichitarisa nyaya yesocial security tingangobhurodheme mabasa enasa tichimbovhara mabura ari kurasikanawo mari. Ikoko zvese zvinokwana zvekutora mari muchigorera zvinokwanisa kuitwa nemari dzekusocial security yenasa. Hatidi kutireka inofandi kungokureka mumafazi kuyegiramba tingatogedza izvezisaya mabasa anga achiitwa nenational social security authority yemamazvekuti zvitoti awedzere kusvika kuhealth care nezvimwe zvinochengetedzawa malonzi waya anokwanisa kuwanikwa ikoko zvinoti hapana nyidi yekuwedzera chimwe chihomwe chatinoziva kuti ingori nyaya yekuvhura mukana yekunombo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMasaraure. Maita basi. Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu Chamuno piwa neni, jonga kandemiri, we Studio 7, ndiri mu Washington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru jonga. Munau dzemitambo vanotungamira nhabvu yepamusoro yeCastle Lager Premier League havasati vave nezuva richatangwa mitambo yemwaka uno nenyaya yemari panguva iyo basa ratanga kugadzira nhandare dzenhabvu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mokuru wakuma ofisi e Premier Soccer League wa Kenneth Ndebele vanoti havasati vave nezuva richatanga mitambo iyi sezvo vasati vaziviswa kuti makundano aya achange aine mari. VaNdebele vanoti vakamirira kutanga kunyorerana chibvumirano nevanovapa mari veDelta Beverages kuti vazobuditsa kuti urongwa hwavo hwegore rino hwakamira sei. Totarisa nyaya yanetsa yenhandare dzenhabvu. Basa rekugadzirisa dzimwe nhandare dzakarambwa nevekafu rasimuka zvine mutsindo muHarare zvichitevera chipatapata chiri kuitika muRufaro Stadium nemuGwanzura. Vashandi vekanzuro yeHarare vapinda mudishi rekugadzirisa Rufaro neGwanzura kuti dzisvike panokodzera kuti dzitenderwe kutambirwa nhabvu nechikwata chenyika cheMaorias. Mutauriri wekanzuro iyi vaMichael Chideme vanoti vakatanga nezuro kugadzirisa zvinodiwa nevekafu kuti nhandare dzavo dzikwanise zvekare kuunganidza vanobva kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo muNational Sports Stadium musina zviri kuitwamo. Patashanya muRufaro Stadium nhasi vashandi vekanzuro vanga vakazara vari mubishi kushanda nzvimbo dzakasiyana siyana munhandare iyi. Mashoko atanzwa zvekare ari kutsimira kuti muGwanzura Stadium kwasimuka mushando. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti vaisa chikumbiro kune vekafu kuti vambopiwa nguva yokutsvaga nyika iyo Zimbabwe ichatambira mutambo wayo we-2021 Africa Cup of Nations neAlgeria musi wa29 Gurume.
Tiri kumboedza kuda kuita appeal nekafu kuti tikwanise kubvumirwa kunge tichitambira muZimbabwe. Zvatikaita ndezvekuti takataura neBulawayo City Council nelocal government through SRC kuti paitwe commitment kuti maybe by the 20th mastadium anenge akwanisa kugadzirwa zvimwe zvinhu zvese kusara kwemabhaketi chete. Takambobata vamwe vedu vekusouth Africa neZambia kuti tingogara takagadzirira kuti imbeivhende yekuti apiwo yedu inoramba tinenge taguedza kwanisa kutambira kusouth Africa kana kuzambia.
Vachinyora padande mutande ravo retwitter gurukota rezvemitambo muzvare Kesi Coventry vatsidza kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti nhandare idzi dzagadziriswa. Nhandare dziri pasi pemakanzuro emaguta kunze kweNational Sports Stadium iri pasi pebadzi rezvematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezo nguwa edi apera harigai timbotari samsure na uzwa kare. Mumusha we St. Mary's kuchitungwiza moita bata mrefu bata mfupi pakati pewe chidiki ve MDC ne mapurisa. Vamwe vechidiki ve Zanu PF ne vanofungidzirwa kuti vasori voedza kuda kunovaka musasa pamba pavatendai biti. mutungamiri weZifa otaura nezvenhandare dzenhabvu dzakanzi hadzina kukodzera nesangano reCAF achiti achiri kuda kuti Zimbabwe itambire mitambo munyika kana kuti kana zvanetsa yoenda kuSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Nokuoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.